Vachitaura pamusangano wavaita nevatori venhau nhasi muHarare, munyori anoona nezvesarudzo muMDC Alliance vaIan Makone vati bato ravo riri kugadzirira kupinda musarudzo, asi vacharamba vachisunda kuti nyika iite sarudzo dzejekerere.
Isusu hatinamboti hatine maelections ayo. Policy yedu ndeyekuti tine maelections asi tine masteps, tine zvinhanho zvatiri kutora kuitira kuti iyo chinyika yedu inei ibve pachinhano chekuti tinongo tiri mugakava chete. Tinoda kuti tipinde mukusarudzana pasina anozotsutsumwa, pasina anozondabirwa, nekuti tikaenda zvinhu zvichanga zvakaita manyamamire norongo saizvozvo. Kutsutsumwa kwaiko kuchange kuripo still. And kana tichinge kuripo zvinoreva kuti zvenyika yedu haina chimiro. Kana nyika ichinge isina chimiro, haina kuzvitsigiro rwainokwanisa kuwana.
Vamakone vatiwo zvakanakira nyika kuti iite sarudzo dzakachena dzisina bopoto muna 2023 kuitira budiriro yenyika. Vamakone vatiwo vari kukurudzira hurumende kuti igadzirise dambudziko rekushayikwa kwezvitupa, vachiti vanoda kuti zvitupa zvipihwirwe vanhu kumisha inogara vazhinji.
Ne vazhinji vagari vemunyika muno, zvizvarwa zvemunyika muno vasina maid. Saka vanhu ava ngaone maids avo. Tine vanhu vekuti vakafirwa negukura hundu wekuti kana hama dzavo hadzizikanwa dziri kupi, kuti vachizoziva kuti ndiri anondipa humbowo kuti ndiriwo muno ndiani. Zvese zvinoti zvigadziriswe.
Nyanzvi mune zvematongerwo enyika, amai Sibongile Mugijima vati vanotsigirana nedanho ratorwa neMDC Alliance, vachiti hurumende inoenderera mberi nesarudzo zvisinei nekuti MDC Alliance iri kukwikwidza here kana kuti kwete.
Inoenderera mberi nemaelections iwayo whether MDC or other parties dzirimo or not. Actually iyo zvandinoona zvinogona kuitika ndezvekuti vanongoenderera mberi nokuti kune mapolitical parties like Arim Pollard ongonzi vaparticipate. Zvongonzi there was democracy nokuti maparties akawanda akadi akaparticipate. Saka indinoona zviri correct kuti MDC Alliance ienderere mberi nekupinda maelections.
Amai Mugijima vakurudzirawo hurumende kuti kana zvezvitupa zviriko zvichinetsa idzokere kuchinyakare uko kwaipiwa zvitupa zvebepa.
Ngavape maIDs saaipiwa kudhara yemapepa ayaya. Hapana zvetumishini zvinodiwa zvakawanda. Pane mushini kana pasina mushini repepa rinogona kupiwa, ngavape vanhu maIDs epepa.
VaOwen Dliwayo vanoshanda nesangano rePlatform for Youth Development vatiwo mapato anopikisa akadai seMDC Alliance anofanirwa kusunga dzisimbe munyaya yekuona kuti vanhu vawana zvitupa.
Hurumende yedu inotozviziva kuti kumamisha vanhu vakavanonotorera zvitupa kure, asi havasati vatomboita kuti kuve neanonziwo anonzi mamobile registration centers kuti vafambe, havazviiti izvozvo. Saka ivo sebato reMDC Alliance rinofanira kutsvaga nzira yadziri kukwanisa kuitawo kuti vanhu vavo varejiste.
Studio 7 haina kukwanisa kubata vakafanobata chigaro chamabharani wenyika vaHenry Machiri pamwe negurukota rezvemukati menyika vakazembe-kazembe nezvenyaya yekunetsa kwezvitupa. Hurumende yava nemakore ichitatarika kuwanisa vanhu magwaro ekuzvarwa zvitupa nemagwaro ekufambisa. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Rutendo Mawere.